Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 28 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika rinoumba komiti ichaferefeta uori muvakuru vakuru veZimbabwe Travel Authority. Varimi vochema chema nokukwira kwenyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwemombe dzavo.
Mapati wakakita kwaita kuze mabanditi chayo kuka kuze vanhu vane mhosva hombe vakafara muno munyika musi watakasungwa takaenda nerori vanhu vachinyiwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka
nhasi tichakupai hurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato recitizens coalition for change vari umiriri vemukobha vamos chibaya vachitsanangura nezvemagariro avo vari muhusungwa Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vamwe vezita Mangaliso Ndlovu nezuro vakadoma komiti yakakosha yevanhu vashanu ichaserefeta kuona kana vakuru vakuru veZimbabwe Tourism Authority vakaita zvouori mukuzvipa mazimari ekubatsirika munguva dzeCovid-19 anosanganisira mari yekushandisa kumazororo pamwe nekuzvitengera chikafu. Komiti iyi inonzi ichange ichitungamirirwa nemunyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vari sachigaro uye iine vamwe vakuru vemuhurumende kubva mumapazi akasiyana-siyana. Komiti iyi inonzi ichange ichitsvaga kuona kuti mari dzekubatsirika idzi dzakanga dzabvumidzwa here uye dzakapiwa zvichienderana nemutemo wePublic Entities Corporate Governance Act here. Asi vanhlovu vaudza Studio 7 nhasi kuti havasi kuti pane uori hwakaparwa asi kuti vari kufungidzira kuti pangadai pakaitwa zvouori. Vati kana pakazoonekwa kuti pakaitwa zvouori ndipo pavachazopinza komisheni inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti hapana zvitsva pane zvaitwa izvi vachiti zvinongoperera mukutaura pasina anosungwa nenyaya dzekuita zvouori muhurumende.
Chekutanga chatinofanira kunzwisisa ndechekuti izvo zvinhu zvinongogara zvichingoitwa mumapazi ehurumende kana kuti muhurumende kuti vaise makomiti akafanana neiwayo asi chinozobuda hapana. Tingangoona hangu saminista aruda kungoitawo zvinoitwa nemamwe maminista kana pachinge pabudiswa nhau dzeuori mune mamwe mapazi ehurumende aanenge ari pasi pake. Matanho atorwa iwayaya matanho angogara achingotorwa nehurumende saka isusu sebazi rinoonawo nezvekurwisana neuori hapana chitsva chatinoona chichabuda pamusoro pedanho iro riri nokuti hapana atinomboona achizoenda kana kuti achiiswa pamata red mosha kana kuti nyangwe akaiswa pamata red mosha asi nyaya yake inozongofa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa muri kuti hapana zvitsva zvinhu zvagara zvichiitika mumapazi ehurumende tingati here panenge pachizowanikwa vanhu havasina mhosva dzavanenge vapara.
Nyaya dzeuori dzakatekeshera muhurumende uye zvemapazi ehurumende. Chinonetsa ndechekuti vashandi vehurumende vanoona zvinenge zvichiitikawo kune vakuru vakuru vari muhurumende kuti nyaya dzeuori dzinongoramba dzichingoitwa pasina munhu ambosungwa. Saka chidokwa dokwa chikurwisa uori kana kuti chekuda kugara upenyu huri pamusorosoro chakanyanyisa mune vashandi vehurumende ndokusaka muchiona vakuitawo mapitse kana kuti makwikwi nevamwe vakuru vari mushandira muhurumende. Saka kana pasina hurongwa hwakati tsvikiti kana chidokwa dokwa chinofanira kuitwa nehurumende chekupedza uori, nyaya dzakafanana neidzodzidzi tichangoramba tichidziverenga tichidzona dzichiitika, nekuti hurumende haina shungu kana kuti political will yatinogara ichingotaura iyaye yokurwisa uori. Vanorwisa uori pamuromo chete kana kuti mumapepa, asi zvinenge zvichiitika pasi apapa zvakasiyana nenge zvichitaurwa nevakuru vehurumende.
Vanga vari vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunhare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union rinoti varimi vose vekumaruwa pamwe nevemapurazi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita nyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwezvipfuwo zvavo zvikuru mombe. Mutungamiri wesangano iri amai mai wePGT vanoti mbavha dzemombe idzi dziri kuuraya mombe dzichitora imwe nyama dzichisiya imwe mumasango madziri kuurayira, vachiti dambudziko nderekuti kune vanotenga nyama iyi zviri nyore, izvo zvinoita kuti mbavha dziwane simba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dambudziko rekubiwa kwemombe idambudziko riri kushungurudza varimi vemombe zvikuru. Varimi vari kurasikirwa nemari zhinji pamusana pekubiwa kwemombe kumaruwa nemumapurazi. Chinonyanya kurwadza ndechekuti mbavha idzi dzinouraya mombe votora nyama vachisiya mabhonzo, matumbu nemaguru zvemukati, vozonotengesera vanobika mumadhorobha avo vanotenga nemutengo wepasi zvikuru, asi vachiziva havo kuti vari kutenga nyama yemombe dzakabiwa.
Zvii zviri kuitwa nemapurisa pamwe nevarimi kudzivirira dambudziko irori? Tiona kuti riri kuramba richitekeshera amai jiti.
Mapurisa pamwe chete nevarimi kana vari mumabhizinesi emombe vana makomiti anonzi BAST, Business Against Stock Theft, aya anobatsirana nevarimi namapurisa kuchengetedza zvipfuyo. Dambudziko riripo ndeyokuti vamwe vedu havakoshesi kuvawo nhengo yemapato aya, asi ari makomiti anobatsira zvikuru panyaya yekuchengetedza zvipfuyo zvedu.
Tingati here mitongo iri kupiwa kune vanenge vabatwa vachiba mombe haina kusimba zviri kuita kuti vanhu varambe vachiba mombe?
Mitongo iri kupiwa vapari vemhosva vezvipfuyo ndinoona yakakodzera kuva zvairi, nokuti ndinoona sokuti kuwedzera mitongo handizvo zvinoita kuti zvipfuyo zvisabiwa. Ndinofunga kuti zvimwe zvacho inyaya yokuda kupfuma nekukasika, nokuti vanoona sokurima riri basa guru rinotora nguva kuti vawane maretenzi. Vamwe vava neunyope hwekushanda, vanoona sokuti kuba kunoita kuti vararame.
Ishoko ripi ramungasiyira varimi nevateereri pane ino nguva takatarisana nayo nyaya yekubiwa kwemombe?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti ngativei vigilant nekuchengetedza zvipfuyo zvedu, tishande pamwe chete namapurisa, tibatsirane nekuteedzera mitemo yetrespassing tichisvosawo nzvimbo dzedu.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vari parunhare kumacheke neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nemuvhuro kuti tinzwe kuti nyaya dzekubiwa kwemombe dzakwira zvakadii kana kudzikira zvakadii kubva mugore rapera, asi vanoti mapurisa ari kuita zvose zvaanogona kurwisana nedambudziko iri.
Nyaya dzemombe dziriko hongo, asi mapurisa vari kuita mapatrol, mapurisa vari kudzidzisa vanhu mombe dzichengetwa sei. Ndofunga ndinokwanisa kutaura musimandi kuti tichi isusu nyaya idzi dzakakwira kana kuti kwete. Ndaona ripoti yedu yekupera kwegore.
Tiri kunzwawo kuti ivo vari kuba mombe havari kuwana simba rekuba mombe nekuti vari kuwana kwekutengesera nyama kune vanobika munzvimbo dzakasiyana siyana dzinotengeserwa chikafu. Mapurisa ane zvaanokwanisa here kuita kuona kuti ivo vari kubika chikafu ava vatenga nyama kune mabhucha akanyoreswa?
Mazuva apera aya mapurisa akaita yatoti pachirungu maredhi kuvanhu vese vanotengesa masadza nzvimbo dzakasiyana siyana madhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Dana Gwere, Masvingo nedzimwe nzvimbo, tikasunga vanhu vakawanda. Zvinhu zvatogara tichiita tichaendera mberi tichizviita. Tinongokurudzira vanhu kuti ngavatenge nyama kumabucha anima payment, mabucha anima revenues. Zvinobatsira kuziva kuti one vanhu vasotengeserwa nyama ine zvirwere here, chepiri vanhu vasotengeserwa nyama yakabiwa here. Ndo zvimwe zvatokurudzira veruzhinji izvozvo izvo.
Tinozwawo kuti kune makomiti anoikwa nevarimi vachishanda nemapurisa. Zvii zvamungaitawo kukurudzirawo varimi kuti vange vachipinda mumakomiti akadaro iwayo?
Nzvimbo yega yega ine varimi kune mapurisa, ngavatore mukana vapinde kumakomiti aripo iwavo. Zvinobatsirawo mukurwisana nenyaya dzekubiwa kwemombe.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, nepfenyuro yenyu yamunofarira Studio 7 yava kuda kuparura zvirongwa zvitsva zvichange zvichitepfenyurwa nemusi wemugovera nemusi wesvondo. Tichange tichiburitsa nhau dzekumaruva nemusi wemugovera uye nhau dzakanangana nemadzimai nemusi wesvondo. Chirongwa chimwe chete chinenge chine maminitsi makumi matatu. Mune mazita here amungape zvirongwa izvi? Kana muine mazita munofunga kuti ndiwo anokodzera kupiwa zvirongwa izvi, titumirei mazita acho. Kana zita ramunenge matumira rikashandiswa, tinokupai mubairo weredhiyo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Miriam Madziva Sibanda, avo vanova ivo mumwe wevapepeti venhau vakatanga kushanda neStudio 7 makore makumi maviri apfuura. Nepenyuro yeStudio 7 yakasvitsa makore makumi maviri ichitepfenyura nezuro.
Kunozvidofadza kuti takatanga chinhu chakange chakanaka, chakwanisa kurarama makore saya tichikura. Nokuti ndinoyeuro kamazuva takatanga Studio 7 yanga isina mutsindo wayanayo iko zvino. Asi zvinhu zvinongofadza uchitarisa mashure katakabva matorero taita nhau nekuzotumira nemaitirwo acho azvaakuitwa iko zvino. Aiwa, takabva kure. Asi zvinongoratidza kuti nyange isusu tirisu takatanga zvedu, imimiwo makazouya muchienderera mberi nebasa, muri kungoenderera mberi nebasa muzvakanaka, uye mhepfenyuro iri kukura ichibatsira kutaurira vanhu vari kumativi mana enyika zviri kuitika nerimi dzavanokwanisa kunzwa vachizvinzwawo iwo panhepfenyuro. Pane kungonzwa vatungamiriri chete kazhinji ndo vanopiwa mukana yekutaura.
Mungati imi zvii zvanyanyosanduka pakutepfenyura kwamakatanga muchiita nezvamakuona zvaakuitika mazuva ano?
Ndofunga maitirwo azvaakuitwa ndinoyeuka mazuva atakatanga pantume yaya yanonzi pachirungu marekodha airema chaizvo, aida mabhatri, aida madiska acho uye kuzogara pasi kuti unyore ugotumira tainge tisina masaisai kana kuti internet connection pachirungu taitoenda kune ainzi internet cafe wotumira nyaya yako neemail womirira kuti igadziridzwe ikoko kuWashington yodzoka mainheya wozomhanya kuchienda kumba womirira kuti ufonerwe kugoita recording asi uchitarisa iko zvino zvizhinji zvinhu izvi zvaakukwanisika kuita parunhare mbozha nekuti masaisai aripo panhare mbozha ipapo saka ndinoona kunge zvareruka kana kutora vanhu vachitaura zvaakungoitwa zvese parunhare mbozha saka ndozvimwe zvinhu zvatirerukei izvozvo
tombotarisa izwi remadzimai panhepfenyura muri kuona rawedzera here kana kuti pane zvimwe here zvingaitwe kuti izwi remadzimai riwanikwe richinzwika
zvati kurirei Marvelous asi pachi ne mukana wekuti izwi remadzimai riwedzerwe nekuti ukatarisa uwandu hwemadzimai uye kuti mukurarama ndovane mutoro mukuru wekuona kuti nyika iyo inova inotangira mumhuri mhuri dzamira muvana vadya vapfeka zvese zvakatarisana nemadzimai asi ukazoona kunoitwa mitemo inobata mararamiro edu madzimai hatisati tanyatsosvika pekuti tinga kwanise kunge tichikwanisa kuvandudza mutemo tiri tega tikati ngatimirei semadzimai tiri kuda kuti ichi chiitwe tinova chinhu chichiri kutoda kuti madzimai ashande pamwe chete kwete vari vega asi vaunze varume pamwe chete vavatsigire vaone kukosha kwekuti madzimai apihwe mukana wetaura zvavanofunga zvavanoona mararamiro avari kuita nekuti tinoti anoziva kuswina kwesangu ndiye akaijeka saka madzimai anoziva kuoma kweupenyu naizvozvo vane masolutions ekuti zvingagadzirikwe sei upenyu hugorerukira munhu wese
tomboti pane vamwewo vechidiki madzimai vari kufungawo kuita basa iro rekupepeta nawo ngavapawo kurudziro yekuti chii
kurudziro ndeyekuti mikana iriko asi inoda kuti unge uri munhu ari kuziva zvauri kuda nekuti miedzo yacho irimo yakawanda mubasa rekupepeta nhau udzvinyiriri hwatingati uya pachirungu sexual abuse iriko zvakanyanya zvinova zvinhu zvinofanirwa kuti munhu kana uchinge wati uri kuda kuita nhau unofanirwa kunge uchizviziva izvozvo abuse yacho inotanga pamashandiro amunoita nyaya dzaunopiwa kunzi unyore semudzimai unogona kuona unziwo haupiwe mukana wekushandawo panyaya dzinogona kunge dzichinzi kana riri pepanhau dzinoenda papage 1 dziya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupa ichirongwa chinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemurongi wemisangano mubato reCitizens Coalition for Change uye varumiriri vemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya kuti tinzwe kuti vanga vachibatwa sei vari muusungwa
Majonga mapati vakatita kwaita kuve mabhandi tichayo kuita kuve vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika zvakaoma ndingati musi watakasungwa takaenda nerori vanhu vachiniwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka taenda kumasales epaharare central haatiri kushanda ese hakuna mvura hakuna zvakare matoilet ndegara ndiende mberi ndichiti tazoenda kuHarare Remand Prison kumajonga maselsi aripo anofanira kuti vanhu vagare vari 40 asi taigara takasvikira masembera dziri mumwena vanhu vari kuma150-180 vanhu vachirara vakamira toenda zvakare kubva kuHarare Remand Prison toenda kumagare edzimosva motikari dzinoshandiswa dzofanira kunge dzine vanhu kuma80 asi taipinda tiri kuma200 mota imwe chete vanhu vachipikirana zvakare vamwe vachifenda saka ndati mabatiro ataita asi mabatiro evanhu vasina mhosva yavakapara taita kunge vanhu vakatota mhosva inosisa
asi pasina mhosva takapara mukomajonga.
Chii chingaita kuti mufunge kuti maibatwa zvakashata? Tichiona kuti vasungwa vese vanenge vachingobatwa nenzira imwe chete.
Izvi chinangwa chevanhu ava madzinyangwa ndeche kuti tinge tichidzokera sure nehondo yedu yeshanduko. Tine kudzokera sure kushandira vana veZimbabwe kuti vaone ramangwana rakanaka. Asi regai nditi mukoma wangu, hatidzokeri sure kuti munyika muve neshanduko inounza budiriro, munyika muve neshanduko inounza rufaro, munyika muve neshanduko inounza hurumende yevanhu.
Tosvika pamhosva yamaa muchipomerwa imi, makatambira sei mhosva iyoyi?
Chokutanga regai kugadzirisei mukoma jonga, chonzi mhosva ipapo hapana, nekuti misangano yekuitira mudzimba inobvumidzwa. Hakuna mutemo munyika yeZimbabwe unodzivisa vanhu vaite misangano yavo paprivate place, pamba ite private place. Hamutizi muzivise mapurisa. Saka hapana mhosva yatakapara. Vakapara mhosva ndeavo vakasungwa vasina mhosva.
Asi kana muri kunzi maamuine chinangwa chekukonzera mhirizhonga kuungana kwamaiita vachibaya.
Icho ndo chinangwa chevakatisunga. Chinangwa chedu isusu chaingova tokuita musangano wedu. Maitiro atinongoita nguva nenguva. Chinangwa hatigoni kupiwa kuti mamuchikaga chinangwa chakati. Nekuti musangano wedu hapana mhirizhonga yakaitika. Hapana mhirizhonga yanga iripo. Saka iye akaraudza kuti vanhu vaungana apa vaingada mhirizhonga ndiani.
Tosvika panguva yamakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, makanzwa sei mushure mekunge mapiwa mutongo iwoyo wekuti mubvise mari yechibatiso?
Chekutaura kwandaita chokutanga ndechekuti handigoni kana tigoni kufara. Chikonzero chiri chekuti hataifanira kumbosungwa nekuti hatina mhosva tatakapara. Saka takatogumbuka kuti mapurisa aya nechihurumende chacho vakatotitamisa kunotigumbura nokuti zvavakatiitira hazvaifanira kumboitika. Isu hatina mhosva tatakapara. Saka hatigoni kufarira kupuwa mutongo wekunzinda yekudzimba kumutina mhosva yamapara. Zvokwazvizitangwe zvino vanhu veZimbabwe kuti misangano yemudzimba hainei nepolisi clearance, inobvumidzwa. Naizvozvo hataifanira kumbosungwa mukomajonga.
Kana muchiti imi hamusingafaniri kunge muchimbosungwa, muchateedzera here zvakatarwa nematare kuti munge muchienda kunozvipira kwamapurisa sondo rega rega nezvimwe zvese zvakadaro?
Zvose izvozvo tinotevedza, asi mutemo wenyika unotibvumira kuti kana tikange masungwa zvichiri pamutemo, zvisina tsarukano, munotendedzwa kusungisa kana kusunga uyo wacho anenge akusunga mutora mhosva yamapara. Saka zvose tichateedzera. Tichakanguva ikoti aiwa vakatisunga hatitora mhosva yatapara, tikaitwa inonzi unlawful detention, tikagara mukati isina tsarukano, tichateedzera mutemo kuti vanhu ivavo vaite brought to justice.
Tonzwawo kuti kune nhengo dzakabata chirwere cheCOVID-19 dziri muusungwa, dzakakwanisa here kunge dzichiwana kurapwa kana mishonga?
Sezvamunongoziva kati ine hama yedu yakabatwa necovid ndeyezvematsanangura pataigara nemagariro anoita kuti pave nokutapuriranwa nechirwere checovid. Atipindura mibvunzo yedu, hakuna mishonga iriko. Vazungu vakapinda nyoka. Hurumende yatadza. Taanangoita kugona kuti vana veZimbabwe vafare kuti aiwa vakamisa. Chitorai mimi nyika yende mberi, munyika muve nebudiriro, muve nemusaro, muve nehurumende yevanhu.
Manga makateerera kumurongi wemisangano mubato reCCC uye varumiriri vemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, vanotungamira mitambo veSports and Recreation Commission vanoti vaisa chikumbiro kuhurumende kuburikidza nebazi rezvemari kuti ipe mari kuzvikwata zvenhabvu zvenyika zvemaWarriors neMighty Warriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weSports and Recreation Commission maGerald Mlotshwa vanoti vane chivimbo kuti chimwe chavo chichanzwiikwa chitevera ruyamuro rwavakawana apo maWarriors akaenda kuAfcon Gorapera.
Football at national level, that is the Warriors, the mighty Warriors, should be funded, you know, from the treasury. That's our recommendation, and then it's for government to work.
Takakumbira kuhurumende mari kuti vabatsire maWarriors asi tichi takamirira kuti tinzwe kuti vachatipa here kana kuti havasikutipa.
Vamunotwa vanotora kuda kuti Zimbabwe itevedzerewo zvinoitwa nevekune dzimwe nyika uko hurumende dzinopa mari kuzvikwatsa zvenyika apo zvinotamba nevekune dzimwe nyika. Vamunotwa avo vanove zvekare mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti panosvika musi wa31 kurume gore rino mapazi ese ezifa anenge aita sarudzo votanga hurukuro neFIFA kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzeutungamiri hwenhabvu. Izvi zvakauya mushure mekunge SRC inove bazi rehurumende yakadzinga basa bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. Nengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza asi inofarira kutanga yagadzirisa zvakadzikisa Zimbabwe munhabvu yepasi rese.
Izvo tinonzwa tichifara chaizvo kuti vanenge vakupuwa mari asi tine rimwe dambudziko ratinaro rekuti kuti hurumende iyoyo at the same time vakaita kuti vavharise vakomana kuti varegere kutamba maInternational Games. Saka zvinhu zvekuti kuti vape maWarriors mari vasingatambi maInternational Games ndevapana towadawo futi kuti vapana ivo vanga vachiwana exposure yekuti vaenda vachinotamba bhora kunze inezvi takangobvarirwa tiri mukati. Saka hatisati taziva kwatiri kuenda sofa.
Ukuwo mutsigiri wedynamos vakenneth tatenda gova vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza.
Totenda hurumende because it's an improvement kumaplayers yenu. Mukupiwa kwavanoita mari ndoshungu dzavanoitawo mukurambo wavachida kutambirawo nyika, uyezve tinotenda nekukuridza hurumende kuti irambe ichisponsa maWarriors yedu nemamaiti Warriors kuti bhora rirambe richienderera mberi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Muve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. MaWarriors akapedzisira kutamba nedzimwe nyika AFCON 2022 uko vakapedza vari pasi pasi mugungano raisanganisira Guinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokupai mashoko abva kwamurimi vateereri ari pamusoro pekusvitsa kwakaita Studio 7 nezuro makore makumi maviri yaparurwa.
Pastudio 7, pastudio 7, mamuka sei, mnotawa na mkuma japera, ngwe yandiri kuno ku South Africa, papendo. Siti makoro koto, pa nefenye vanu, nefenye studio 7. Noti dai musipo, tingada ya tingazizi neti kamunika, makachukoshera. Rambai makadaru, ne unyanju venyu. Tinokunzwa hechi kuno ku South Africa, tinokunzwa hechi ku Zimbabwe, tinokunzwa hechi elo kubatinenge tiri. Makachikoshera tinokutendai vana mukoma Jonga, vana mukoma Blessing nevamwe vose vana Gips Dube nevamwe vose nevose vakafoma Studio 7 nokokochedzai. Chiri chishuviro changu ini zvangu ndechekuti dei yawedzerangu yekutesenyura naudzisire bei kana kuti dai yatesenyura zuva rose tingafara zvikuru. Ndinotenda.
Magadi go Studio 7 tinongoti makorokoto mwana ari kukura. Tinotenda nenhaudzenyu vana mukoma tanonoka hwandi. Ndinonakidzwa nenyu dzenyu dzamunotipa. Munotigonera mese handingakupedzei nemazita. Makawanda veStudio 7. Shure yangu ndongoti emawanawo muzinda muZimbabwe, mavakawo muzinda wenyu muZimbabwe veStudio 7. Unga dzine dzakunyisa kuindeka mamurwa mangoma muchimhosera munurwa mangoma. Nunca vinha já desora. zvinongo kunamata kuti haizviden 7 yaonawo muzinda muzimbabwe tinotenda hangu ndini Peter Chwara
makorokoto makuru kustudio 7 kutimasvitsa makore makumi maviri murimo mundima yebasa rokushandira nyika yedu yezimbabwe rokushambadza nhau musina divi ramunorerekera asi makazembera pabango roumhizha hwenyu hwokukusha nhau dzezvinoitika munyika
tinotenda vose vatumira mashoko ekukorokotedza studio 7 anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiiri ndokusiyai mina gaino kumedhisaidi
Kati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zitobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 28 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umba isenzanana sila abantu abangochwepheshe kakhulu izisebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okuncedisa ekuthatheni izinqumo emakho.
Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usebumbe ikomithi ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZimbabwe Tourism Authority ukuhlolisisa kumbe kulenkohlakalo eyenzakala kuyo.
Izilimo ezinjengomumbu hayi sekuchile sibilise kumhlophe ngima sinyi sekuchile simadolo zima kasiwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini.
Izakhamizi zeningizimu yamandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu kuhlangana lokuchisa kakhulukazi kwelanga osokuchiye izilimo emasimini zichile. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi werumba uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe le Manje Amnyama Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukhiphe umbiko ngolwesihlanu esithi usebumbe ikomithi yabantu abahlanu ezasungula uphenyo lwabakhokheli beZimbabwe Tourism Authority, iZTA Board. Ikomithi le iyabe ikhokhelwa ngumnumzana S. Masanga, ongunobhala kugatsha lukahulumende lwePublic Service, Labour and Social Welfare. Undlovu uthe lanxa kukhona akusolayo, lokhu akutsho ukuthi kule nkohlakalo ethe yatholakala kumalunga akhokhela iZTA. Uthe okwamanje ikomithi le izaqhuba loluphenyo ihlolisise njalo ibuthanise ubufakazi eyabe ibutholile ibisimethulela umbiko wayo ogcweleyo ngemva kwalokho. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi uma kulokusolelwa ukuthi kukhona okungahambi kuhle kakhulu ekuphatheni impahla kaZulu, indlela elula esemthethweni njalo epha wonke umuntu amathuba okuthi azwakale kakhulu indlela elandela yona le ukuthi ngiyaumba isenzanana sela abantu abangochwepheshe kakhulu izisebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho yikho okwenzakalayo okuncedisa ekuthatheni izinqumo ngakho. Kuvamile ukuthi into umuntu angasola sethe thatha amanyathelo engakayenzi kuphela, kodwa umthetho wethu ucacile ukuthi kuqakathekile ukuthi into enjengale kube lophenyo oluthethayo. So ke masengizile ukuthi kulezinto ezingabe zisenzakala ngendlela engekho emthethweni, nasengibona kuqakathekile ukuthi siwulandelele lomthetho. Ngifake ithimu engibona ngani izakwenza umsebenzi ngendlela esezingeni eliphezulu esole ukuthi iqiniswe kulini.
Ngobani bona abazabe besenza lolu phenyo?
Baphumele kugazethi kodwa obathungamelayo ngiyenze ngingamhlamba ngumabhalane jikelele, permanent secretary, not secretary general, permanent secretary oweministry ekhangela i-public service labor and social welfare ubaba uMasango. Nguye ongumgcinisihlalo okomentileli bhatikile abaningi kakhulu nama-chief director kwamanye ama-ministry kumbe tho zikahulumeni.
Kungathi iqembu le-anti-corruption lalo liyabe liphatheka kuphenyo lolu?
No, ngingabe anti-corruption besolele ukuthi ile-corruption eyenzakeleyo bayayenza uphenyo labo oluphikileyo ma besolele ukuthi ile-corruption. But mina ma ngithole ukusolela ukuthi kule nto engahambanga kuhle ku-department engaphansi kwami or ku-part of secretary engaphansi kwami, ngilo mlando wokuthi ngizwisise ukuthi kwenzakeleni, ngilo mlando wokuthi nase ngileqiniso iqiniso litshengisa ukuthi kakuhambanga kuhle ngibe lamanyathelo engiwathethayo ngokusemthethweni. Okwakhathesi angifuni ukuthi ithi mina kukhona okungahambanga kuhle, hayi kusesekusolela esizakuncediswa laba bantu abazayenza uphenyo esikhangelele ukuthi into abazayenza ngeneseshana esimahla.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe esicocelayo ekobulawayo. Isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa aseqale uphenyo lwesikolo se-Dominican Convent eHarare ngemva kwencwadi ebijikeleza enkundleni zokuxhumana okuthiwa yalotshwa ngumbalisi omkhulu waleso sikolo ilandisa ukuba kule nani labantwana abayisishiyangalombili 8 asebexotshwe kuleso sikolo ngoba betholakale bethatha njalo bethengisa izidakamizwa. Sizweni uNyathi echasisa kabanzi ngalolu daba.
Into efuna ukuthi sichasise, abe-Dominican Convent awazange bafake i-report kumapholisa. Amapholisa abapha ngokubona incwadi leyo ihamba kuma-social media pages. So izolo amapholisa abahambe isikolo bakhuluma lo head mistress labanye amathishara bahamba labo i-Harare Central ukuthi senze ama-investigation. So sikhuluma kunje amapholisa basayenza lokwanethi thina ama-investigations. Ingeninye sizalitshela ngokuhamba kwesikhathi.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxelayo eseHarare. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu emaNdebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu kuhlangana lokuchisa kwelanga osokuthiye izilimo zichile emasimini. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo lidinga uncedo lokudla kulandela ukuselakala kwezulu njalo nyakenye okwabangela ukuthi abantu abambalwa abaswele imvuno. Abogatsha lukahulumende lwezokulima bathi isimo sibi kakhulu esiqintini seGwanda lasebhayibhridge. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Usaphethe isihlalo somkhondiso wezokulima esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula suthile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kwelinye ekugcineni. Uthi ngaphandle komumbu ezinye izilimo ezigoqela inawuthi zikhula kakuhle. Ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekujike le nkomo zisengozini yokucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South leBeitbridge. umnumzana Thembi Nkosi nathi obhethe leGwanda South uthi isimo sibe masinini.
Izilimo ezinjengomumbu hayi sekuchile sulise kumhlophe nke masinini, sekuchile simadolozima kasikwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini kulo mnyaka. Le mpupu vele tolo lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo ngakhona.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi semawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bazabulawa indlala lo nyaka.
Phela kula nto esizaphuma siyipheke, indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpupho bakhwelile, asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi eludumbe Bed Bridge la othi sebelahle ithemba lesifuno esihle.
Imali engakanani imali kube kathesi seliphuzile, izilimo eziningi sezithile besizamile ukulandela sawuxwayisa, kodwa hhayi kanye izulu lehlule konke sekuthile emasimini. Balutshwala nje akokumele lapho, kodwa ukukhangela komunye umkhathi siyabona ukuthi umkhathi lokusaliwoma.
Ukhansila kawa-Tof eGungwe umnumzana Okediswa Linyane uthi akula nto enhle emasimini.
Isimo sibi sibili, hhayi akula lutho, babelatshile kuthile lastik beseGwanda sedawo-DA osikhuluma ngendlala naleyo ukuthi ukudla kumele kutholakale, but akula lutho, akula kudla ejempini.
Uthi ngaphandle kwezilimo izifuyo kakhulu inkomo zilakho ukucuba ilobanini.
Thile akula lutho egameni womile enkomeni, hayi enkomeni lakho kubi, isimo sakhona asikurayithi.
Abogatsha lezokulima bakhuthaza uZulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uZulu ohlaselwe indlala e-World Food Program ithi abantu abafika bhoso izigidi eziyisithupha 5.7 million badinga usizo lokudla kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila kokwenzakala emaphandleni. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje sesidedela usithandekile emhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje kuhlelo lwethu sicubungula eziphathelane nomnotho welizwe lokuthi uthinta njani abesifazane. Asizweni uhlonitshwa wethu ezibetha ngegazi.
Mina okhuluma lami kubandla lami engizibe i-MBCC ngumkhokheli wabomama okutshane sithiwa u-National Chair Women ngizisenet ngimele iBulawayo Metropolitan. Igama lami elisesithupheni nginguDorothy Moli Dlovu. Kodwa abantu abaningi unganikiza ngalelo gama dandekile akangazi. Ngiyaziwa ngokuthi ngugonyeki wakoBulawayo. Thina njengabesifazana be-MDCT esikhangelabelakho kakhulu ngaleso sikhangele zomnotho. Umnyaka uyaqala ithandekile. Abantwana baye ezikoleni. Ezikoleni lapha kulezinto eziningi esizatshintshayo, ukubhadala ngeyusa. Iyusa akula muntu oliholayo lasezimbabwe, babili bathathu abangaliholiwe. Uthole ukuthi omama bathoni imini yonke belayinike. angabhadala kule ilayini yeyusa ayibhadala futhi kulayini ye-RTG. Ilanga lonke umama uyatshona engenzanga lutho kukathi impilo yakhe isematamatisini, impilo yakhe ise-flea market, yikho lapho athola khona zona lezi mali. Kube nzima-ke futhi ukuthi khathesi usukela kule Bengula Street nawusazi iZimbabwe ukuyofika kuparonyata entinini ledorobha. Kufebiwe ngamatamatisi, kufebiwe ngama-flea market, wonke umuntu uthengise ulude, wonke umuntu uthengise idelele, wonke umuntu uthengise ifulawa, uthengise i-cooking oil. I-computation yangikhona khonapho ukuthi lawo izithi sufuyajayise uthi sengithengele lami engxenye kwakho yakuphethe engxenye i-$20. Uzaphinde uyishefune futhi ugade ngayo sobuyele emuva, aphinde ugade ngayo sozisento. Ngoba yena imisebenzi akula msebenzi sithandekile, akula. Lolo lutsha olukhulayo lolu luyaqeda ezikoleni sibike engxenye usasile sibibi bataya kuhle kuhle. Ayingeke ahambe kuyaze afika ku-training. Esefike ku-training asithole sibisithupha sakhe, kodwa kathesi ukuthi uzasebenza ngaphi akula. Sokumele aphume ilizwe aye kwamanye amazwe abe yi-foreigner. Ayehlupheka futhi wese ukudlula lokhu akubalekele ngabo. Abathi bona laba batsha ngase bekhuluma leli limi labo lempumalanga ngapha bathi yiringa zangava kuphunga futhi izinto uhlanganisa. Hlanganisa ukuthi kumbe ungaphuma lowo kuphila.
Kulona lolu uhlelo siyake sikhulume lomphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane. Yena uthi uhulumende ulenhlelo eziphathisa omama. Ungathi kulosizo yini abesifazane abalutholayo?
Hayi, iqiniso lihle njalo kalibulali. For example, ngingakunika mina i-example yeZimbabwe Women's Bench. Mina ngokwami ngingummeli wabomama ePhalamende, ngingumkhokheli wabomama enhlanganisweni yami MDCT. Kumnyaka ophelileyo ngiyabona ngihambise omama aba-more than 700 ukuthi bayebhalisa. Ngihamba nabo babhale bafila amafomu. Kuthe kabavula amabhenki e-akhawunti, bawavula amabhenki. Lanamhla lokhu kunje sithandekile, akuba ngitho bengedwa kwazi uzulutho ebhenki lakhona khona lapho. Ngike ngazi ngabuza futhi lami khona ngabe ngisephalamenti ukuthi kanti ibhenki leli lincedisa njani. Kwathiwa khona hhayi ukuthi kade ngingakahleli indlebe zemali. Ngeqiniso kodwa ukuthi ngeviki yesibili kaFebruwari sizabe sisebenzisa ukuthi laba baphathintambo sibabuze weda sibabuza ngendlela le yokuthiwa ngama-questions without notice kumbe ngama-questions with notice. Bengilindele ukuthi ngaye siceda lindaba ye-delimitation ngezisekuthi ukuthi kathi kuncedwa abanjani barabe befoleni abancedwayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Molly Ndlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo, yena engumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT njalo engusenator wakobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani solukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lokwabiwa kwezigaba zokuvota i-delimitation.
Bona kuyinto emangalisayo nje ukuthi amabandla wonke asola kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana. abezanu PF bayakhala khala bacabangelana basolelana bayisola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission abe TPC labo bayakhala khala abanye labo bakhala khala ukuthi bangabe beqibe beqile bezelwe sasuthe eboreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kuthi ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompembe angabafeki kakhulu amabandla ngoba manje sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqile ukuqilibezela omunye yabesebona ngani iqembu lakhe qilibezelwe so kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu bezimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization so ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengezimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esindebele uyasihlala usolwa nje so yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye lomunye ebona ngazana ukuthiwa ucilebezelo
ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kugcilibezelwe na kukhetho oluzayo kumbe kwayenziwa amaphutha nje kuphela
angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezanu PF bakhalakhala abeTPC bakhalakhala lalabana labo bakhalakhala lengcwethi lazo ziyakhalakhala kutshengisela ukuthi bebe ngayenzi lawa maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi ngamaphutha angayenziwe mhlawumbe ukuthi sesikuthi i-capacity ukuswelakala kwe-capacity i-capacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu beZimbabwe Electoral Commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo bebhoda bekhekheleza bengena ngapha bedinga ukuthi ama constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama constituents abengasaphumi so basebenza khona khona kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani lama constituents ethu asale elithumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khona khona abakwenzileyo alubana ebulawayo isele isilama constituency angu 10 kumbe angu 9 so khona lokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazana ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona kanjani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona labezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithe mina ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye lomunye la befisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe bese kusiba khona amanye amaphutha asiwathi thina the technical and administrative engicabanga ukuthi izek isengabuyela iwalungise abangawenzanga ngabomo ngicabanga ukuthi lokho kuyalungiseka qhutshekelwe phambili
lo ke bekungumnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba
Balaleli baka Studio 7 liyaziswa ukubana umsakazo wenu uzasungula inhlelo ezimbili ezinhle ngomgqibelo langesonto ntambama. Lezi nhlelo zizabe zikhangelisisa ukubhekane labasemaphandleni ngomgqibelo kuthi ngesonto zihlolisise ukubhekane labesifazane. Inhlelo lezi ngezemizuzu engamashumi amathathu. Ngakho ke sicela lina balaleli lisincedise ukukhetha igama lalezi nhlelo. Olwemaphandleni noluphathelane lendaba zabesifazane. Sicela lisithumele lawo mabizo enhlelo kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Izaphinda njalo +1 202 465 0818. Kumbe ekhasini lethu ele Facebook ku VOA Ndebele loba ebulenjini ku www.voaindebele.com. Uzasinika amabizo asekelwa umuntu wonke, uzathola umvuzo owe radio encane.
Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla silomculi werumba odabuka eTsholotsho emaguswini uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Lapha baphethe ingoma zabo ezimbili ezintsha. Untunkamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ingoma yakuqala ithi ukuba yisangoma, kuthi esibili yona ithi baqapheleni. Nango uChristopher Mazolo.
Ingoma le eyinye ethi kungcono ukuba yisangoma, kusho ukuthi ngiye ngabheka okwenzakalayo esimeni sabantu abathi basizwe abasiza abantu, bayabasiza kodwa kubuye kube khona ubugebengu abenzayo, ngoba uthola abantu bethi basiza abantu kodwa begcine sokubana bafundisi nabaprofiti abathengela abantwana.
Kule ethi baqapheleni ukhuluma ngani ncu?
Lana ngikhuluma empilweni uyathi umuntu uphila naye, umuntu uthola ukuthi uyakucindezela, or noma umuntu utshela ukuthi umndeni wakho noma uyifamily yakho, uthola ukuthi kukhona akwenzayo ongakuthandiyo or okucindezela wena ngokwempilo.
Abalandeli ubatshiyela aphi amazwi?
Kubalandeli bengithanda mpela ukuthi kabasapoti besichase kakhulu mpela emculweni, kakhulu enyaweni lwakithi lwasesikhalangeni lasesindebeleni mpela, ngoba yiwo umculo esesiwukhangelele kakhulu ukuthi yiwo umculo esinawo besithenge lamasidi kuzokuthi phela sikwazi nathi ukuthi sikwazi ukuyarekhoda sikhiphe izingoma, bengathengi lawa ama-pirate ama-10-10 lawa.
Do it.
Siyabonga ntungamili namhla ubesiphathele umculi uChristopher Mazolo Ncube ophuma eTsholotsha ehamba leqembu lakhe leManza Mnyama Sounds. Singeke sihlukane isihlobo, nanzi ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntamba ogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe yomnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Usebumbe ikomiti ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZTA. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.